Vachitaura nestudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo kuzek, vautoile slaikwana, vati sesangano, havasati vaona tsamba kubva kuEU, iri kutaura zvekuti yava kumbomisa rubatsiro rwayo kwavari, asi vari kungozvinzwawo zvichitaurwa pamadande mutande.
And in any case,
if hatisati taudzwa zviri pamutemo nayo EU kuti haichatipi rubatsiro, tiri kungozvionawo musocial media, saka sesangano hatitevedzeri zvesocial media. Asi kunyange zvakadaro, ZEC yagara ichiwana mari yayo zhinji kubva kuhurumende sekureva kwemutemo, saka chero EU ikanzi yabvisa mari yerubatsiro, hazvikanganisi kufambiswa kwezvirongwa kuno kuZEC.
Asi mumashoko kuvatori venhau, EU yakati yainge yasuma ZEC kare nezvedanho rayainge yatora. Mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburitswa kumashoko vaRichard Maomba vati danho rakatorwa neEU rinoratidza kuti ZEC yakaita basa nemazvo zvinova zvanga zvisina kutarisirwa nenyika dziri mugungano iri.
The EU has its autonomy to have the decision that it wishes with its resources.
Zvanguratidzwa neEU ndezvekuti vanogona kuita zvavanoda nemari yavo, zvinova zvisina kana dambudziko. Asi zvakakoshawo kuti tione kuti zvinoreva kuti ZEC yakabata sarudzo zvakanaka, zvinova zvisina kufadza nyika dzemuEU, sezvo vange vane zvavanga vakatarisira zvisina kuzoitika. ZEC yakazviitira basa isina kwayakarerekera, kunyange kune vanoipa mari seEU.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kucheka ukama neZEC kwaitwa neEuropean Union kuchaunza matambudziko akawanda mukuitwa kwesarudzo munyika.
Nhau inosuwisa, ingatarisa mari iyoyo yanga ichibatsira mabasa akawanda kunyaya dzesarudzo. Yanga ichibatsiridza ZEC kuti iite mabasa evoter education, nyaya dzevoter registration nekutotenga material. Yanga ichishandiswa munyaya dzemaelections. Maelections dzisapfuura taiona European Union iri partner yakanaka yanga ichibatsira ZEC.
Gweta uye vachiongorora zvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande vanoti nedanho reEU iri remangwana remaitirwo esarudzo munyika rinogona kunge risina kujeka.
EU yazoyatorawo homwe yayo ikati hatisha kupi homwe yedu nokuti zvamaita hazvina kujeka. Zvinoreva izvokuti ramangwana reZEC rinogona kutadza kuti riite chaizvo chaizvo zvinodiwa, nekuti vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vashandise, nekuti zvinoratidza kuti vaitombopiwa mari iyi kumashure zvinoreva kuti mari iyi vaitoida uye yaitoshanda.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaElton Ziki vanoti kumiswa kwerutsigiro kwaitwa neEU kuZEC hakuna zvakunokanganisa zvachose.
European Union yaradza kuti yakarwadziwa zvikurusa pakusvika pakudambura chitsidzo chavakanga vaita neZimbabwe Electoral Commission kuti vachakange vachifambidzana. ZEC haizombofi yakakanganiswa nekunyimwa kana kudzurwa kwaita mari. Iyo Zimbabwe Electoral Commission pamutemo inenge ichifanira kunge ichipuwa mari kubva kuhurumende.
Mugwaro iri, EU yakati ZEC yakatadza kuita sarudzo dzakachena, zvinova zvimwezvo zvakaburitswa nemasangano akauya kuzoongorora sarudzo idzi, anosanganisira reSADC, reAfrican Union, neRedi Carter Center. Kunyange hurumende ichiti hapana chichakanganisika mubasa reZEC nekumiswa kwemari yeEuropean Union iyi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvichaiomera zvakanyanya, sezvo yagara ichitatarika kubatsira nemari mapazi ayo nemakomisheni akakosha munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.